ndozvedzini inoita kuti vanhu vagona kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvekuti kana sanga asi magetsi anovaranga asingawani, asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, oro mishini yedu ikagona kuburisa magetsi akati wandei, zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpots anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburisa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka loadshedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kusvitsa mashoko akadai nekuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndo dzichange dzichiuya magetsi?
Ndatakabudisa iro gwaro reloadshedding takataura pamusoro paro tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana, asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluenswa nekuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo?
Tine matambudziko akati kuti rekutanga rinova iro revandalism. Vandalism ndo yekubiwa kwemishina mashandisa nemagetsi. Tozoitawo dambudziko ratinowana reforeign currency kuti magetsi atinogadzira isu haabvi yese muZimbabwe, mamwe acho anobva kunze kwenyika. Saka tikanga tisina kuwana maimpots iwayo tinogona kuti magetsi anotishomekera. Saka ndodzi dzine nguva dzatisina kwanisinge tichitedzera loadshedding kechi yatinenge tabudisa kuti vagari vanga vachiita sei vachibatsirikana.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro nderekuti mvura yakashomeka pachiteshiri chemagetsi chekaribha, asi zvisinei sekambani nemagetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongo hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Handigoni zvangu kutaura nezvazvo panguva iri zvino, but tichitarisira sondo rinoteera vagari vachatarudzisa kuona kuti magetsi kuwanika kwawo kunenge kwatinani, nekuti pane urongwa varongwa pedezesa urongwa varongwa pamwe chete nehurumende naRDZ kuti tinge tibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemakisi iyoyo.